Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Kunge ine vanhu vazhinji vanoramba kupfuma kuti chinokwanisa kuvauraya havasati vambowana hama yati yafa vanongozviwa kuti zvipatara zvazara.
Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19.
Iyeyo turwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi vezvuko driver nakondakta kazhinji vanenge vakabvisa mamasiki aya. Ndo zvimwe zvinonyanya kutirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita.
Sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzira coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 2622, zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevana 34 nezuro. Vanhu chiuru nevatanhatu 1006 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave mirioni imwe chete ine zviuru zana rine makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1,144,379. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nechimwe nezana rine makumi mashanu nevana 641,154. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatatu 893. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 396 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvitatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevapfumbamwe 83,619. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nevatatu 53,453. Zvichakadaro, hurumende inoti dunhu remasvingo ndiro rimwe renzvimbo dziri kuona kupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vari mumasvingo vanoti sekuona kwavo hurumende pamwe chete nevashandi vebazi rezveutano vari kuedza nepavanogona napo kukurudzira vanhu kuti vashandise nzira dzinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, asi vachiti vanhu ndivo vasiri kuteerera.
Ndiri kuita COVID ndokuti ruzhinji rwevanhu kunyanya vari kubudirwa kumasvingo uku vanoziva kuti COVID iriko, asi vamwe vazhinji vacho mapfekero avanoita mamaski pamwe nokuzvidzivirira hazviratidzi ruzivo rwokuti COVID ino uraya chikare ili kupata wano tino wana kuti wano wamuwa kuti ita mapora wachifaro kwa kumapora ikuku wamudu nika kapeka kana maski wamuwa nge wachimuti kana maduru asi tikati alika tino wana kuti wamuwa wakata ywa chikare vaksini ino ngechimti iliko wamuwa kandika vishikika wamuwa nge wachitika maziro kuti atidi kubaya wa vaksini ino kutakanzwa sakati shikati saka aningarungu wa madiratifu andu kuti wano uisisa yore kuchichirwe reichi kia ula ya wano wakawanda pasirino chekare chino gula ku so wea chakura kuna wano vaya wasinga wasinga ikubayi wabaya vaya pamoche tina wasinga ikuya nyokushizi hivira dofu nga ino wano wajinji wano ramba kupuma kuti chino kwa ato kuwa vaya havasa chiva mpua na hama ya tiafa wano ngojiwa kuti zutakara zazara saka mwende wa ntu kuita ndo kutu wano wano udakura mba wakira titu wa zira titu so kuti hawa wano wafawa wakati 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 pamwe ne dunu wa dunu hawa likupache wayo hawa chete wichidiki wa zira titu pamwe makuwa wano wano kuhikuwa wano utuwa mwono wano kufuwado so mnepo mkuti awata tuwa mbuvuna kuti hawa zitunazo hafa isi kama mwende wa tiyo itakuna ala India
Kwa hivyo kana kutibazi lezo utano arisikwe zawele kujidze savanu pa mchoro pechuru eleji kana kutivani nduwe wa singa mgochere lezo avu
wano nduwe wa ninge wa singa mgochere lezo avu no kuti chinele kutibazi lezo utano lezo kumira mira shikuru uma kuta umunona wa chifamba na mama iki wa chida nitila kuti gezae mamuko enyu mnaona wachika itira kuti feka ya mamaski shaka naka pamu chete no kupawano njimbo tenere chibaiwa so unu kuma singo wengu wachimki indawe kuspatara kana kuti pama zoro de kliniki vaksini ilipo unenda po hapana kana rai niwa na wa siku ideko vaksini hain siku nyimwa munu saka tinuona kuti hurumende basi lezo utano wari kuzamba za wari kukwanika kitoro choka choka cha unopinda unenge uchito unenge uchito che kwa temperature pamwe chete noku piwa hindi sanitiza mavoko kuti upinde wakazidzivirira asika kuzopfeka maski ndio paulo zoita iwewe pachako munhu kuti wopfeka maski here dzatinoona dzanguva maski dzapazvirefu dzimwemwe dzinenge dzakasiya mino munhu achingofemawo achifemera kana aine covid vamwe vanhu vachingorova namavoko zvisingabvumidzi kucharova namavoko saka zvinonguva zvavanhu vasingatereri vanhu zvekare hunhu kuti uve hunhu uve munhu kufambidzana navamwe saka vanhu vanopota vachikanganwa savanhu venyama vanhu vakapinda mumba vashanyirana vanhu mamasi pavachadya paya mamasika atova kwaenda uko pavachapedza kudyaka paya mamasika avachatombozivi kuti ari kupi nokuti vanenge vakutoita zvinhu zvounhu hwagara hwedu kuti we are social beings tinofanira kurarama tiri papamwe chete tichifadzana tichiseka asi mukati mazvo ndo mataa kubatidzirana covid imoko
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe vachafadzwa Goliath vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhazi eZupco sezvo vanhu vari kumanikidzana nekushiya zvekufambisa kubva hurumende zvayakarambidza vemakombi vakazvimirira voga kushanda ichivamanikidza kuti vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende iri kutatarika yeZupco vemakombi vakawanda vakaramba kupinda mubatanzwa uyu zvopa kuti vasvere vachinetsana nemapurisa mumigwagwa vachiisawo upenyu hwevanhu munjodzi asi vachitaura nebepa nhau resunday mail vakafanira kubata chigaro chemukuru wekambani yeZupco vaEveresto Madangwa vakati kambani yavo iri kutarisira mamwe mabhazi vhiki rino kubva kuChina kunyange havo vati havazive kuti mabhazi mangani ari kutariswa kupinda munyika musi wechitatu nemusi wechina mukuzeya maniriro akaita zvinhu mukutakurwa kwevanhu Blessing Zulu abata vaGoliath
mabhazi kambani yeZupco havasi kunyatsotedza mutemo wekudzivirira chirwere cheCovid 19 tanga chingonyunyuta ni mabatirwa atikuitwa kuti dzimwe nguva hakuna zvekufafaidzwa kana kutorwa temperature patinokwira mabhazi aya chinyanyotirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi veZupco driver naconductor kazhinji vanenge vakabvisa mamaski aya ndo zvimwe zvinonyanyotirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita dzimwe nguva mabhazi anga achienda ane standing
asi kamumugwagwa umu mune mapurisa vaGoliath
tanga tichingopfuura pamaroadbrok ipapapapa vasingamiswi dzimwe nguva vanhu vainzi godamai pasi kuti mapurisa asaoni mapurisa anga asingapinde mumabhazi imomo vachiongorora saka mbhazi hamutorina kana social distance tine zvakawanda zvatisiri kufara nazvo semapasenja rimwe dambudziko ratinaro gurusa inyaya yekusadhisinfektwa kwemaZupco buses pazviteshi zvikuru zvemuguta reHarare kana kuti mumaguta hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi terminus aya hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi aya mukati nekunze sezvatiri kuona zviri kuitwa kudzimwe nyika kuti bhazi richingosvika raakutopfapfaidzwa hatisi kuzviona zvichinge zvichiitikawo kuti pane anonzi madisinfecting trays aya hatisi kumbaaona achiiswa mumabhazi terminus
anoshanda sei aya
munhu anotsika obva apinda mubhazi atisi kuzviona zvekuita hapana utsanana hwatiri kuona bhazi riri kuti ranga rapedza rutu rotanga imwe rutu hapana kufaipfaidzwa kunenge kwaitwa saka tiri panjodzi hurusa yekubata covid-19 mumadhorobha ezimbabwe ko zvimwe zvinhu zvatiri kushuwira kuti zvinge zvichiitwa nekambani yeZupco hazvisi kuitwa
saka poitwa sei kana Zupco iri kuremerwa nemutoro
vanotoda kutoti hurumende ibatsire tinoziva kuti tese kuti kambani ndeyehurumende asi havasi kutedza chirongwa chehu chekuona kuti vanhu vadzivirirwe here mupublic transport kubva mucovid hazvisi kunyatsofamba sezvatinoda mastickers tinenge tingovaona kana mapamabhazi but hapana chiri kutedzwa panyaya dzekutakurwa kwevanhu panoungana vanhu vanhu vanofanira kuungana nguva yakareba vari pabhasi terminus
zvine njodzi yeizvi
izvi zvinoita kuti vanhu vava vabate covid nekuti vanenge vari pedo napedo zvakanyanyisisa ndo zvimwe zvinhu zvinhu zvatiri kuramba kuti vanhu kana vachinge vabva kumabasa havafaniri kumira munguva inokwana awa rimwe chete vakamirira mabhazi izvi zvine njodzi huru vanhu vanozobvisa mamaski votanga kutaura pamafoni kana kutaudzana zvakatiomera sevafambi mapassengers zvakatiomera zvikuru uye zvakare chimwe chiri kutinetsa pamabhasi terminus hapana mvura yekuti vanhu vange vachigeza maoko uye zvakare matoilets anokasika kuvharwa zvikuru mabhazi achiri mashoma ari kutakura vanhu muongoro yataita vanhu vachiri kungoramba vachingokwira mota dzemushigashiga kuti vakwanise kubata nguva yekusvika kumba pamuno mulockdown saka zvinhu zvakatonetsa zvinotonetsa zvikuru kuti hapana shanduko yapo yatinoti izvi paita shanduko tiri panjodzi hurusa yekubata covid
mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi repassengers association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Midland State University MSU yazivisa kuti zuva rokupedzisira kunyoresa D3 Nyamavhuvhu August MSU inoti vadzidzi vanenge vasina kunyoresa havazobvumidzwi kunyora bvunzo dzekupera kwetemu Chronicle rinoti makumi matanhatu 60 emadhokotera nevana mukoti vechipatara chempilo vari kugara vakaparadzana kubva kuvanhu mushure mekuwanikwa vaine hutachiwana hwecoronavirus izvo zvinonzi zvave kuchadzisa kurapwa kwevanhu zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Direi kudaro kukurumbiza kuenda wadisia dinerunda wadirwatsa why wadirwatsa Sandra
Murugare Sandra wantirwatsa chino apa mchoko apa
apo parisei anhu amwari kurisei zvako kurisei ye corona man covid yapedza anhu muyoza muyapedza anhu akawanda maningi muyoza muperikom ne Cape Town vanhu vapera wakawanda nhasi andu tushema kuti mwari ngavaregerere hei hapana vatori muzvipatara 70 panziwa vari nani 95 vapera kufa nhasi ai kwakaoma anhu mwari kwakaoma
kwazwa ipazwa ipa studio 7 makasimba here pa studio 7 apo ambai makadaro mchitipa nhau dzizere dzisina tsvete dzisina kwadzakarerekera nhau dzinogutsa nhau dzisina nhema mukati ndiyo station yoga yatinoteerera muzimbabwe ine nhau dzechokwadi saka rambai makadaro muchipa vanhu zvinoitika kune mativi mana enyika tinotenda
apo parisei anhu amwari kurisei zvako kurisei ye corona man covid yapedza anhu muyoza muyapedza anhu akawanda maningi muyoza muperikom ne Cape Town vanhu vapera wakawanda nhasi andu tushema kuti mwari ngavaregerere hei hapana vatori muzvipatara 70 panziwa vari nani 95 vapera kufa nhasi ai kwakaoma anhu mwari kwakaoma anhu ngavabate onyeni please ndapota anhu ngavashandise onyeni achidya onyeni netsunami please ndapota mwari yeyeye
tichimbokumbirawo pazvidhiyo 7 kuti mupote muchimbotifonerawo musangofonera vanhu vamangogara muchifonera nguva nenguva tine tine zvokutaurawo zvomunokwanisa kutibvunza kuti chipindura patisho tinetsa manje kuti mune makungofonera vanhu vakaita sanavana rejista rumbira vana mugwadi nana chirumanzi pana chinhu chavangambotaura chinoopoza kuoma kweupenyu huri munyika iye zvino vanhu vane vachingofa necovid nini kuti hapana chinhu chavanotaura chinhu chinokumeso chinonzwikwa nesuwo tinenge tichitomboda kuti dei muchitifonerawo pazvidhiyo 7 tichitaura ya tichitisanganisawo nevanhu vacho ivavo vakaita sana mugwadi vavo tichivataurira chokwadi kuti chinobatika chavakatiitira munyika ndechipi
Kwazwai vashamarari mamuka seno kusera kuamerica uko vashamarari mutoko yaenda namachaina mutoko yaenda namachaina chembere dziri kurwadziwa vasikana zvinohwisa vurombo zvinosiririsa kuti president akapa mutoko yese nyika kupa nyika yese ende vanhu vari kukawadhiwa kwamutoko vari kukawadhiwa zvinotosiririsa zvisingambotomboiti vanhu vakuru chaivo vari kuchema zvisingamboiti zvinoti veduwe mutoko yaenda namachaina president akanganisa pamachaina nyika iya
mukaseiko pastudio 7 apo ndini Johannes Marenge tiri kuno vakapondoro ndirikuda kumbotaurawo pamusoro papuresidendi hai ndinoona sokuti purezidendi vakakombewa kunyange nezvimhazungata zvinenge zviri kungoda kuti zviuraye vhita ravo ushayiwo kana advhaisa unopawo kana purezidendi advhaisi inobatsira nyika Zese kungopa advice president inoputsa nyika kadzera bond noti nemusoro wesvikiro isasvikiro munyika tadza kuudza munhu kuti hakuna chinonzi svikiro svikiro mweya zvakaoma vakomana natenda natenda
maswase pa studio 7 apo kutaura tapera kupoteriza the history check South Africa ndakazadza pane murume akataura nezuro achiti maZimbabwe dakanyongwa mapermit nenyaya yekuti pane vamwe vari kuita looting tichazive mashoko akadaro kune munhu mukuru akafana nemurume akatsanangura kudaro nezuro remember looting yakangonyanya only 2 maprovince Gauteng neDurban KwaZulu-Natal saka kana akutora nyaya yemapemiti sekutora kwake kwaakaita is include munhu wese Zimbabwe now nevamwe vasikutombozivawo zvirikufamba sei tinenge tisingatarise mashoko akadaro kuvakune mumwe wedu muzimbabwe anogara munyika yesouth africa ndatenda hangu
hello pastudio 7 ndipimani paepatana apo tiriko kuno tikungoona fungurudzwa nezano tichida kuti vemdc vazamewo dzimwe nzira dzekuti vavhotsa verengwe nevanhu vekunze kwete vemuno muzimbabwe nechichemo chedu ichocho
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica umwe jaji mudunhu reTexas muAmerica akatonga kuti mutemo weDeferred Action for Children Arrivals kana kuti DACA hausi pamutemo mutemo uyu wakadzikwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaBarack Obama kuti umise kudzingwa kubva munyika kwevana vakapinda muAmerica vari vacheche uye vamwe vanhu vakapinda munyika vasina magwaro jaji uyu akarambidzawo bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika reHomeland Security kuti riregere kutambira magwaro evanhu vanoda kupinzwa muchirongwa ichi mutongo uyu unobata vanhu vanoita zviuru mazana matanhatu 600,000 vachinyora mutongo wavo judge Andrew Hannen vanoti mutemo weDACA hausi pamutemo nokuti unokwikwidzana neumwe mutemo weAdministrative Procedure Act judge Hannen vanoti mutemo weDACA hauna kudzikwa nenzira inofanirwa kuitwa nayo mitemo yeAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vagumbuka zvikuru kuti judge Hannen vamisa mutemo weDACA vachiti bazi rehurumende yavo rinoona nezvemutemo reJustice Department richaenda kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo wajaji ava nhengo yebhodhi yeAfrican Migrant Caucus Reverend Dr Isaac Mwase vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka nezvaitwa najaji ava vachiti pari zvino vanhu vanobatwa nemutemo uyu havafaniri kutya nekuti mutemo uyu uchatenderera kumatare edzimhosva izvo zvavanoti zvichatora nguva tabata Dr Mwase kuti vatirondedzere pamusoro peDACA nemamiriro akaita zvinhu
DACA murau wakatarwa nehurumende yeAmerica yekugamuchira vana vakaberekerwa muno kuvabereki vakasvika munyika yeAmerica vasina mapepa. Zvakare vana vakauya nevabereki, ivo vana vari vacheche, vabereki ndokuuya kuAmerica vasina mapepa. Programu yakaitwa kuti ibatsire vana ava kuti vasararame mumvuri weimmigration laws.
Tinoona kuti pana judge wokuTexas uko vakapa mutongo pamusoro pechirongwa ichi cheDACA. Judge ava vakati chaizvo.
Judge ava wekuTexas vane mukurumbira kuve mumwe wevatongi asingafariri kugashira vekunze. Vanoti mutongi ari under immigrant. Saka judge vakanyora kufunga kwavo kimisa urongo hwekuti vana vaite nro kudhaka. Pakunyora kwavo vaiti vaObama pavangari president havana kutora nhano dzavaifanira kutora pakuti dhaka iri inogamuchirwa is the law of the land. Saka vaita kuti vana pane zvino vanoti kune zvinhu zvinopfuura makumi maseri 8,000 semaapplications evana vari kuda kuti vagamuchirwe munyika muno under dhaka. Saka ivo vari kuti hanzi nokuda kwokuti nhano hadzina kutova nemazvo chimirai. Asi hazvizi kureva kuti vakari under the protection yedhaka zvikuru makumi matanhatu 600,000 over 600,000 kuti vamujodzi. Zvangoreva kuti vanhu havasi kuzoziva kuti zvinhu zvichaenda kupi.
Tatarisa mberi kwatiri kuendawo, choitika chii pari zvino kana tikatora mashoko kana kutonga kwakaita judge ava?
Kutonga kwajudge ava ndinoremba kuti kuchagurumuka kana mapeza kuitwa kuma kuvatongi vari pamusoro, nokuti uyu ifederal judge kutonga kwake hakusi final. Pane appellate court, pane amwe makotsi akati kuti hazvichazoitawo pamaopinions avo pamarulings avo kana zvichibvira kusvika kuvatongi pamusorosoro yesupreme court. Saka pane zvino handifunge kuti pane chikonzero chokuti vanhu vavhunduke zvakanyanyisisi. Zvinhu zvakadai zvinoitika muno muAmerica.
Mutemo uyu unobata dhaka unogona kubviswa mumabhuku omutemo here?
Mashandiro anoita mutemo muAmerica ndekuti kana mutemo watarwa, vanhu vanokwanisa kuzouya vachiti mutemo uyu hauna kutarwa nemazvo, pagokwanisa kuve nemamodifications anoitwa. Saka kune maningiriki different levels of legal activity anoitika kusvikira pamusorosoro. Saka pane balance inoitika, mutemo inokwanisa kutarwa kudzimba dzevatongi kana kuti mutemo inotarwa kuHouse of Representatives kuSenate. Saka vanhu vari kukurudzira kuti Senate ive inotora nhano. In fact pane murau wakatarwa neHouse of Representatives asi hauna kukwanisa kupfuura Senate in the upper chamber. Saka zvaitwa naJudge Allen zvakutoita kuti vanhu vasimbe pakukurudzira Senate kuti ive inogadzirisa zvinhu, kuti vana vakazvarwa muno nevakauya nevabereki vavo vatiri vacheche vakwanise kurarama upenyu wavo vasingati.
Ko iyo hurumende yavaJoe Biden inotii pamusoro pemutongo wakapiwa naJudge uyu?
Hurumende yavaBiden yakashatirwa chose, havana kuzvifavira zvachose, nokuti judge aita pamutongo uyu ndijudge akapinda pachigaro chake panguva yekutonga kupresident George W. Bush. Pakutonga kwapresident Trump, president Trump anga asingafariri murau uyu, akaedza nepose pose kuti agujumure zvose zvanhu zvichiitika zvekubatsira vana vakauya munyika muno vari vacheche nevakazvarwa muno kwa bereke vasina mapepa asana kwanza kubudirira
abo vange vari nengo ye body ri African Immigrant Caucus Reverend Dr. Isaac Mwase vari parunare ku Baltimore muno mu Maryland ne Studio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro peCOVID-19 sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzirawo coronavirus tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka